hei no misoro yena udzanasi chitatu zvita 6/2017. Mukokeri muparamende weMDC inotungamirwa navamogeni tsvangirai vainnocent gonese vanoudza mutauriri wenational assembly kuti kuiswa kwemauto mumigwagwa kuri kunze kwemutemo. Vachuchisi vehurumende vari kupikisa kuti vaIgnatius Chombo navakudzana ichipanga vapiwe mukana wokubvisa mari yechibatiso vanoudzwa nedare redzimhosva kuti vasvitse kudare iri nhasi asati apfuura zvikonzero zvavanazvo. Mhuri yekwaStamps inoramba kuti vaimbova gurukota rezveutano vaTimothy Stamps vavigwe kuEros Acre. Chirongwa chekunyoresa kuti vanhu vazovhota gore rinouya choita vanhu vashoma vanyoresa pane vakatarisirwa kunge vakanyoresa. Muchirongwa cheLive Talk Diaspora Forum na8pm nhasi tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kuronga kuenda kumusha kunotanga mabhizimisi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 musakanganwa kutibata, musakanganwe sekutaura kwataita kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na6am uye na2pm mazuva ose. Nenhau dzenyu dzamajaira zuva nezuva dza7pm pamasaisai anoti 909am, 909am, 4930-13860 ne15460 kHz shortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai yama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu yeVOA Shona nekuenda paFacebook motsvaga page rakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like.